mukadzi wake wainzi Mandirunga. Mandirunga waere moyo. Ndiye mukadzi wake wainzi Mandirunga akadzokoramba gomba harino mutovo wokukara. Ndochini chondo kuzisa vehama kuti kukara kunorambisa nomukadzi mumba. Uye chimwe chinonzi rushusho. Murege rushusho rusikuwangai pakomana iwe. Kuti mukadzi waenda kunotenga chimwe kuchingwa kutown hanzi wongoenda kunonyengwa navarume. Icho ndochini chondo kuzisa hama dzangu dzavatema. Ndoonai murume wainzi gomba ari wave nomukadzi wake akakakana akanzi Mandirunga. Zvino akazemba rwiyo rwachiona kuti Mandirunga. Zvino Mandirunga amuramba nekutanga kutanga njati dzakachifamba chinda munzira. Aiwa yowerere Mandirunga here yewe. Aiwa yowerere Mandirunga waenda navakomana baba ndichabaiwa yewe. Mandirunga ndichaziva pindi chaverambe kufa kwamina Mandirunga here yewe. Zvandangoreva zvishama shama ndozvawasimuka usiya vanhu vachichema mumba Mandirunga yewe. Mukadzi mukuru waita semwana mudiki kusiya imba vanhu vachichema Mandirunga yewe. Omunoburamba wakataziva pindi ndivakomana ndichaverambe Mandirunga here yewe. Handichazozviiti zvokombe ari akamana ndoteura ngamba kupaaaakamaaakabanzavaava. Boka urambe wakamana iwe yo kuna kuramba kondichazepi chiona mari. Ndingandongofamba semhuka yemusango ndovaona mari. Ndopo ndiodye sadza ndichapuwa nemhosva yekukara. Kana kukombe ari kunopari yawo ndaiti zvimwe ndorarira ndisingazivi kuti ndotoputse imba. Kune zvinyama zvatengwa hanzi reka ndikurarire kuchekerekwa kwazvo mukadzi wangu. Ndokutore chipanga zvochekwa chekwa zvimwe zvokandikwa mumoto. Ngambe hazivi kuti mukadzi unototsamwa nazvo izvozvo. Ndochi ndichokutanga vakomana chotiputsa mudzimba ichocho. Nyangwe nakatipisi kechingwa wakatengwa hanzi kapisi kechingwa wakuenze munai Mandirunga. Nyambeze kwamandirunga wati ndochimwira woti murume zvari kubasa. Ayawe ayo werere, ayawe ayo werere, ayawe ayo